Sekutaura kwandaka mboita muzvirongwa zvakapfuura ndichiti kuratidzira kwakaitwa navanhu kwaisava kuratidza kuti vanhu vaida vamunangagwa asi kwava kuratidza kuti vanhu vakanga vasingachade mutungamiri angava nenguva nemakore mazhinji achitungamirira nyika yezimbabwe anoitova Robert Mugabe. Saka hatingati rutsigiro rwairionekwa rwakarurwa vamunangagwa asi kwaiva kuratidza kusasara nezvava Mugabe uye kwaiva kufarira kuenda kwava Mugabe. Vanhu vaivanga vaine tariso yekuti vamunangagwa vachinge vazopinda pachigaro pazoitwa hurumende yobatanidzwa iyeyo zvinenge ichizoshandura upenyu hwavanhu. Asi zvisinei, vamunangagwa vana mashoko akawanda mazhinji kana mazhinji avakanyanya kutaura pamusoro pavo, asi vamunangagwa chokwadi kuti vamunangagwa takavapiwa namauto. Saka zvizhinji totoda kutinzwawo kumauto, asi takangoona zvairi kuti vakagadzira inonzi military cabinet yokuti takaona vana general Sibusiso avo vakanga vachititsanangurira nekuzvinoenda kwava Mugabe ndo vatakuona kuti vava paforeign affairs international trade. Kuona vaperezishirapo vakaiswa kuagriculture vakanga vachibvawo kumauto. Saka tikuona kuti hurumende ichakada kuita like military cabinet. Saka kutiti vamunangagwa vaine simba ravainaro nechikwatiri kuti kangoti vamunangagwa is the civilian face of the military government that is running Zimbabwe at the moment. Saka tinokutaurira kuti zvizvenu zvagara zvakangira zvechiuto uto, asi taitarisira zviri kuti vamunangagwa vaigona kuti vachishandura zvishoma pane zvakanga zvekuombeserwa wataita vana vamugabe. Asi zvisinei, totarisa kuti tichangobatira pashoko ravo munangagwa rokuti vakati tichange tichienda kusarudzo uye sarudzo dzenge dziri pachena.
Muri kutaura nyinyi kuti nyaya dzesarudzo kuti vamunangagwa vakati zvo tichaenda kusarudzo, tiri kuona mai Makarau vanga vari sachigaro veZimbabwe Electoral Commission vachisiya basa. Munoona sei kusiya kwavo basa?
Ava mai Makarau chokutanga tinofanira kunge tinatsokuzivisa kuti mai Makarau munhu wezaru PF, munhu akanga akasarudzwa nawa Mugabe. Saka tinongoona kuti kuenda kwava Mugabe tine vazhinji vakanga vachishandidzana nawa Mugabe, kusanganisa nemukwasha wavo vakasiyawo kuair Zimbabwe achinge achiona kuti vateza vake vasiya basa. Saka vana Makarau vanhu veutsama, saka vanhu vari kuona kuti havasinawo mukana wekuramba vachashanda. Saka tinoona isu vamunanga vachange vachiiswawo munhu wavo, asi tinangoti zvinhu zviri immaterial to the democratic discourse kuti kuenda kwamakarau nokupinda ari kupinda vanhu vakangofanana vazvese zvari PF. Saka zvatinongotarisira ndokuti the system yezvari PF iri kurwana maelections, tinongotarisira kuti dai vaita dini vikarai vabvumirwawo mainational and local observers avo ndo patange tiine sarudzo dzinenge dziri pachena. Asi pari zvino tikutaura chokwadi hapana chaita tichenyanyatsojeka kuti ngavane sarudzo dzakajeka muzimbabwe.
Kuiswa pachigaro kwakaitwa vaperenzi shiri navamunangagwa munoona vachitambirwa here nevanhu vekumatebeland nemidlands?
Ndisingadi kutaura zvamundakambotarisana nematebeland nemidlands tinoti tinganyanya kuva so much regional. Asi vaperenzi shiri munhu anogona kuti netekei kuti agashirwe nenyaya yezimbabwe, nekuti nyaya yedzekukura hundi mishoko yekukura hundi yeinyaya yakabata munhu wese wese ari munyika yezimbabwe kunyanya vanhu vekumatebeland nekumidlands. Asi chokwadi ndechokuti vanhu ava vanyatsogashirika zvakafanana kana iwe general Sibusiso mwoyo chaiwo vanobva kumatebeland vanorelata vanhu vekumatebeland. Asi ndo vakanga vachitungamirira kuurayiwa vari brigadier general muna 2008 vari brigadier general Sibusiso mwoyo vairana matebeland yese 2008 takatambudzwa nemushungurudzo zvakanyanya nageneral ava. Vamwe vana vake vezimbabwe vakaurayiwa, vamwe vakaparara, nanhasi hatizinzwa kuti makuva avo. Saka vanhu vechiuto vakafanana, system yavo ndeimwe chete. Vana pei zvisini ndiye ari babo bhati zvinongonetsa vanhu vechiuto avo kutaura chokwadi munyika yezimbabwe zvichatotinetsa nekuti hurumende yacho igadzirwa vamunangagwa. Vamunangagwa vabva tingati patatitora tatipawo chingwa chatisira chingwa, vabva vatisira ndove mumapuresa taisiwa tichachitira.